Mai Mugabe ziso inhuma ya president vamugabe zvaanenge achitaura ikoko kondo dzinenge dzitori pfungwa dzavamugabe saka vanhu vanofanira kuona vamugabe not kuona first lady kunze kwokuti kana zvava pachena kuti vamugabe havachakwanisi kati vamugabe vaincapacitated ndo patingati pamwe vanoda kuwana masimba kana kutungamirira but handifungi kuti vangada zvavo asi havakwanisi kana vangobviswa mutsoka dzavamugabe kana mubhedhroom amugabe kana vabva mumaoko amugabe havakwanisi kuzviita saka vanokwanisa kuita zvi kana ivo vataura pachena kuti inini ndiri mukadzi wegamba guru wewoveteran guru ndiri mukadzi wamugabe zvendiri kutaura pano ndatumwa napurezidendi I think nhasi vanga vabuda pachena zvakasimba kuti zvese zvavanoita zvina purezidendi mukati vane vatotumwa navamugabe kuti vandoisa shoko rokuti aiwa gushungu achiripo gushungu achatonga ende gushungu haasi kuda kupa mumwe munhu simba gushungu acharamba vane simba kusvika nguva yavanokwanisa kuti vati havachadi kana kuti nguva yavanokwanisa kuti vatisiya kuti vaya vanodawo simba muzano vazive kuti aiwa gushungu haapi munhu simba gushungu anokwanisa kutopa munhu simba kana kuti simba rinokwanisa kuzobva pana gushungu kana gushungu vanhu taimba tambirai mwana wenyu pana gushungu kana kuti kana gushungu afunga kuti opa umwe munhu iye saka vanhu vanofanira kuona vamugabe pazvinhu zvese zvinoitika nekuti kana vanhu vakasaiona vamugabe pazvinhu zvese zvinoitika vanorasika vakafunga kuti vanorwisa grace mai mugabe vofunga kuti vanorwisa mai mugabe ivo vachitorwisa vamugabe nekuti iyi inhumwa yavamugabe yapurezidendi
asi mungati mashoko aya ari kunzwika here kune vaya vane chidokwa dokwa chekuti dei tapinda mustate house
haanonzwikwa zvakanyanyisa zvi haanonzwikwa zvakanyanyisa kana anenge asingatonzwisi anenge asingazivi politics dzezano because mukatarira pakazenda mai mujuru pane vanhu vaiti mai mugabe vanotenga mai mugabe havanzwisisi tarira zvaari kuita kusvika mai mujuru negurupu ravo vanyura vasingavi kuti zvanga zvino vamu gabe pakazobuda votaura kuti ndo zvatakaona zvarikwa namai mujuru takazofunga kuti vadai vakatozongouya vakuzadzikisa zvinhu zvanga zvatoitwa kare saka vanhu vakangwara chaiko vanofanira kutoona kuti zvi zvodiwa navamugabe ndezviti votamba sei tsoro dzavo voona sei kana vachitondogara pasina vamugabe vanogara pasina vamugabe kana vachigara pasina hamai mugabe vachiita reconfigure politics dzavo vachitaurisana kuti vasadzingirirana dzingirirana nokudzingirirwa.